ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey nomi soro ye ndau dzedu dzanhasi chitatu mbudzi 22 2017. Vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika nemusi wechishanu vaEmerson Munangagwa vanosvika muHarare kuti vatange basa rekutungamira nyika. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ropomera mauto mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muchirongwa chayo cheOperation Restore Order. Vemachechi vokurudzira vaMunangagwa kuti vadaidzire musangano unopindwa nevezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira nemamwe kuitira kuti pakurukurwe nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa. Judicial Service Commission inomiswa nedare redzimhosva kubvunzurudza vari kuda kupinda pabasa remuchuchisi wehurumende richiti varei goba vakabviswa pabasa iri zvisiri pamutemo. Migwagwa yosara isina mapurisa zvichitevera kutora nemasimba kwakaitwa zvinhu munyika nemauto. Muchirongwa cheLivetalk, Diaspora Forum naATM tiri kutarisa pamire vari kunze kwenyika pane zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.